manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 22/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasoni munangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira zvizere kurwisana nechirwere cherurindi kana kuti TB. Dare ramagistrate muHarare rinotadza kutura mutongo waro panyaya iri kupomerwa vaimboemiriri wezengeza West uye vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change paJob Scala. Yeku konzera mhirizhonga panguva yesarudzo dzemabyelections gore rapera. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano zvichitevera gakava rakasimudzwa nesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Varimi vakawanda munyika vochema-chema nekushayikwa kwezvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa mvura izere mumadhamu munharaunda dzavo. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaemasoni munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisa chirwere cherurindi kana kuti TB uye iri mugwara rakatarwa neUnited Nations pasi pechirongwa chemasustainable development goals mukurwisa denda iri. Vachitaura vari kumusangano weUnited Nations General Assembly uko kwavapinda musangano une chekuita nekurwisana neTB waitwa paruti pemusangano weUnga vamunangagwa vanoti nekudaro Zimbabwe yakatobviswa panyika dzepasi rose dzinosvika makumi maviri kana kuti 22 dziri kutarisana nedenda iri.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy.
Ndinoda kukuvimbisai kuti nyika yeZimbabwe yakazvipira mukurwisana nedenda rerurindi sezviri muhurongwa weSDG Ending Tuberculosis, hurongwa hwekupedzwa kwerurindi pasi rese. Tinoramba tichikoshesa kudzivirirwa nekurapwa kwechirwere ichi kuzvizvarwa zvese zvenyika yeZimbabwe.
Vamunangagwa vanoti shuviro yavo ndeyekuti pasi rose ridyidzane munzira dzechizvino zvino mukurwisana nedenda iri uye vati kuti pave nenhomba inokwanisa kubayiwa vanhu kuti vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Vanoti nyika yavo yakazvipira kurapa vese vane chirwere cheTB uyezve kurapwa kwevane chirwere ichi kuri kuitwa muzvipatara zvese zvinosanganisira zvekumaruwa. Vanoti nyika yavo iri kushanda pasi pegwara reWorld Health Organization Multisectoral Accountability Framework mukurwisa chirwere ichi. Vanhu vanofungidzirwa kuti vangangosvika mamiriyoni 10 nezviuru mazana matanhatu kana kuti 10.6 million vanonzi vakabatwa nechirwere cheTB pasi rose muna 2021 kuchitiwo miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million vachifa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi Mavelas Musanganya uye weStudio 7 uye ari kumusangano weUnga kuNew York aita hurukuro na Dr. Simbiso Ranga vanone nyanzvi yezvezvirwere uye vari muno muAmerica.
Mutungamiri wenyika vanga vari kutaurwa nedambudziko retuberculosis, chirwere chatinoziva kuti muZimbabwe tanga tava nacho kwemakore akati wandei, asi pasi rese riri kuda kuti chirwere ichi chibviswe chiitwe eradicated kana chisazovepo sekubvisa kwataita zvirwere zvakaita sana polio. vanga vari kutaura ivo kuti ma initiatives ari kuitwa ari kubatsira muZimbabwe uyezve we need to do more kuti chirwere chisaramba chichinetsa muZimbabwe. Ndingataura ndezvekuti izvo idambudziko riri kuti pasi rese riri kushanda kuti chirwere chipararire, asi ndinoona sekuti hurumende inofanira kunge ichiita more work kusapota nyaya dzeutano nenyaya dzekuti vanhu vange vane nutrition yakakwana. Ndinoona sekunge more can be done on that regard.
Zvii zvingaitwe nenyika mukurwisa denda irori? Tanzwa vachiti ivo pangadai pachizokwanisa kuwanikwa nhomba. Munoona izvi chizoitika here pasi rose?
Manzelas, ndinoona zvichiitika. Nothing is impossible. Nhomba sezvatinoona inoita kuti zvirwere zvakawanda zviparare, zvinhu zvakaita sana polio, even nyaya yecovid yatiri kubva mairi, kana vana flu, vana measles, nhomba inobatsira. Saka tikawana nhomba inoita kuti chirwere chetuberculosis chisabatira vana, like they say prevention is better than cure, that will be the ultimate solution. Saka ndinofunga kuseta that as a target is a good thing. However, zvinonida kuti hurumende yedu iise mafunds aside, kana kuti maresources aside for such kind of research to be done in Zimbabwe, muzvikoro zvichiwana magrants.
Taona vachitaura zvakare kuti Zimbabwe yakabviswa panyika 22 dzinonzi idzo ndo dzanga dziri kunetsekana nedenda iri. Uku hakusi kugona here?
It's progress for sure, and tinofanira kucelebrate any progress inenge yaitwa, but we should look at it in terms of kuti who is providing my resources kuti tishipiwe patava. Inini chandinofunga nechekuti we'll be doing even better the hurumende yaiseta aside more resources, because iye zvino izvi mapartners akawanda ari kutibatsira kuti dambudziko iri riparare. Asi hurumende ikaita a little bit more, ikaita more money into health, the health sector will do well, but we should celebrate the progress we have made for sure.
Avanga vari nyanzvi munyadzo zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tichiri kumusangano weUNGA, mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munyika reCommunity Working Group on Health, vaitai Rusike, vanoti zvakakosha kuti hurumende dzemuAfrica idzo dzine vanhu vakaenda kumusangano uyu neuwandu dziremekedze zvitsidzo zvichabudawo misangano iri kuitwa iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 navaRusike.
Aro nhasi high level meeting yatinge tanyanotana nayo yakatarisana nezvechirwere cheTB kana kuti rurindi, sezvo muchiziva kuti nekuda kwedambudziko ratinaro reHIV macases eTB anoramba achiwanda, uye iye zvine izvi tiri kuona kuti vamwe vari kuita dambudziko reyatinoti MDR TB iya inonetsa kurapa iya. Asi dambudziko guru ratikuona kuti inyaya yediagnostics, vamwe vazhinji vanononoka kubatwa icho chirwere cheTB chozowanikwa chatokomba. Saka musangano wanhasi wakadangana nenyaya yeTB kuona kuti ndezvipi zvingaitwe kurwisana nedenda reTB, uye kuona kuti takwanisa kurikunda kunyanyanya nyika dzekuAfrica, ndekuti ndo kune vanoti high burden, kune dambudziko rakakura takatarisana nechirwere cheTB.
Munoona nyika yeZimbabwe nehurumende ichizotora here zvitsidzo zvamuri kubuda nazvo kumusangano uyu weUNGA?
Chikuru chatinenge tichitarisira kuutungamiri hweZimbabwe ndechekuti ngavasiyane netsika iya yekuti vatungamiri vakarwara vanokwira ndege kuenda kunorapwa kune dzimwe nyika. Takaona vamwe vatungamiri vakazvisvika pakushaikira kune dzimwe nyika nekuda kwekuti vanenge vachitiza zvipatara zvedu zvisina kumira zvakanaka. Saka isusu kurudziro yedu kuutungamiri ndeyekuti ngatigadzirisei utano hwedu hwemunyika, uye zvinopa vanhu yatinoti confidence vakaona mapolitical leaders avo vachiti vakarwara zviya vanoenda kunorapwa kuGomo, vanoenda kunorapwa kuMpilo, kuKadoma Hospital and so forth. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vave neconfidence nezvipatara zvavo. Takazoona zvakaitika munguva yeCovid, apo mabhodha akanga avharwa. Covid yakazova yataiti equalizer, yataiti muenzaniso, yanga yazenge tatarise kuti uri mutungamiri here taingoona nevakuru vacho vakasvikawo pakufa necovid iyoyo. Saka mabasa ezveutano ngaangogadzikara agadzirirwa munhu wese.
Tombotarisa iwo musangano weunga, mungatini wafamba sei wegore rino?
Mukusangana weunga wegore rino iri hauna kunyanya kutifadza nekuda kuti nyika dziri dzakanyanyisa kupfuma. Mukatarisa nyika yeBritain, mukuru wacho haana kuuya. Mukatarisa nyika yeChina, mukuru wacho haana kuuya. Mukatarisa nyika yeRussia, mukuru wacho haana kuuya. Idzo dzinova ndidzo nyika dzine upfumi huri pamusoro, dzinova ndidzo nyika dzatinenge tichitarisira kuti dzinge dzichipawo rubetsero kunyika dzedu dzekuAfrica.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaita Irusike vachitaura namavhlas Muhlanganya uye westudio 7 vari kumusangano weunga kunew york muno muamerica. Vaimbove mutungamiri wesouth africa Vatabo Mbeki vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano zvichitevera gakava rakasimudzwa nesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu, idzo dzinonzi nevamwe kusanganisira vanopikisa veCCC hadzina kufambiswa zvakanaka. Vachitaura nenhepfenyuro yeSABC neZuro pamucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuNew York, vaMbeki vakati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuzvibvunza kuti chii chakanakira vana veZimbabwe kuitira kufambisa nyika mberi. vaMbeki vakati kunyanga hazvo vakanga vasina chekuita nesarudzo dzemuZimbabwe idzi, gwaro rekutanga rakaburiswa nevaongorori vesarudzo veSADC rinoratidza kuti sarudzo hadzina kuitwa nemazvo. Muna 2008 vaMbeki vakatungamira nhaurirano dzakazounza hurumende yemubatanidzwa pakati peMDC neZANU PF mushure mesarudzo dzakakonzera zvakare mutauro mukuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Vatavo Mbeki vane nhoroundo simu nemamiriro akaita utongi hweZimbabwe, nekuti kutabva pavaita 2008 vakanyatsoona pavaitungamira South Africa kuti aiwa SADC yaifanirwa kunge ichipindira, nekuti mhiri shonga yambe yaita kuti sarudzo isabira zvakanaka. Saka matauro avari kuita ndiri kunzwa vari kutaura somunhu mukuru, vanoziva zviri kuita muZimbabwe. Saka apa vari kutsiura vaMnangagwa kuti aiwa kana veruzhinji vachichema chema vari muZimbabwe, SADC kana ichichema chema, AU kana ichichema chema, neEU aiwa, zvido zvavanhu ngazviitwe, ngavagare pasi vataurirane nevanhu vari kugununʼuna kuti vagadhirike kubuda kwakaita sarudzo. Nekuti vazhinji vataura semunhu mukuru, asi izvi ravo vari kutsiura vaMnangagwa.
Munoona here imi kutsiurwa uku kana kuti shoko iri richitambirwa navaMnangagwa, tichiona kuti vaMnangagwa vanenge vachito ndine vanhu vakandivhoterawo vandofananga ndichiteerera?
Chokwadi, handifunge kuti pane vanhu vari kuti vaMnangagwa havana kuvhoterwa nevanhu. Aiwa, vakawanda vakavavhotera, asi vari kuti iwo mutambo wacho hauna kuitwa zvakanaka. Kana refri achitadza basa mugiraundi vajonga, hazvirevi kuti hapana masapota anofara, vanenge varipo vanofara. Asi vatavo Mbeki vari kuti mabudiro akaita sarudzo mabudiro ekuti ivo vaMnangagwa kuti vange vachitonga vakasununguka vane nechitinetsi, ngavagare pasi vonzwa kuti ko vari kugunun'una vari kuchema chema nechii. Ndozviri kutaura, nokuti hazvibatsiri kuti upedze 5 years dzese vanhu vachingogunun'una.
Pane vamwe vana veZimbabwe vatiri kunzwawo vari kutogunun'una kuti vatavo Mbeki vakatowedzera kuipa kwezvinhu muna 2009 pavakatungamira kuti munyika muitwe hurumende yemubatanidzwa. Munoti
aiwa, isi hatichaditaura nezvinhu horende yati 2009 dzakauya zvikadarika. Pavakaita papo ndo pavaigona napo vatavo Mbeki, nekuti zvahasina kumira mushi. Saka vakatobatsira kuti kungobatsirawo kuyananisa kuti vanhu vangogarawo pasi mujeni vatsvangirai navamugada. Handi takazoita kopa tabatana tabatana takusevenza zvakanaka, kukatobudawo bumbiro remutemo. Ehe, bumbiro racho haritingatoteveko, asi vakaita zvavakaita. Iko zvino vari kutaura wese munhu mukuru achiona zviri mberi kuti aiwo ngatidzidzei zvakakanganisika mu2009 tigadhiridzewo.
Vanga vari vanoongorora zvematengerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare ra magistrate muHarare nasi ratadza kutura mutongo waro panyaya iri kupomerwa vaimbo vemiriri weZengeza West uye vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar pamwe nameya vechitungwiza vaLovemore Maiko yekukonzeresa mhirizhonga panguva yesarudzo dzeby elections muna Kurume gore rapfuura. Godwin Mangudla anotipa zvikonzero.
Rimwe remagweta ari kumirira vaviri ava vaFredi Masarirevhu vati nyaya iyi yatadza kuenderera mberi sezvo mutongi ari kuita nyaya iyi amai Yeukai Dzuda vange vakabatikana nerimwe basa. VaMasarirevhu vati mutongo uyu wave kutarisirwa kuzopiwa nemusi wechipiri svondo rinouya.
Nhasi vaSikala nyaya yavo haina kukwanisa kunge ichienderera mberi. Mutongo wangu wachifana kuchipua nasa unaukwanza wangu wachipua nukuti mutongi arguita nyayavo anza hapo saka nyaya furizwa mberi kushika msua 26
Vaskala na vama iko varikura mba nyaya iyi panyaya iyi vama iko varikutongo wachipa kumba uye Vaskala vaitongo wachipa mcheri sezo vaine dzimwe nyaya mbiri zavari kupomerwa yekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo pamwe nekukonzera mhirizhonga apo vakataura nevatsigiri vebato ravo zvichitevera kupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Alley chitungwiza gore rapera. VaMasarirevhu vati vaedzana pose pavanogona napo kuti Vaskala vatongo vachibva kumba asi zviri kuramba uye vagara muchirongo kwegore nemwedzi mitatu
kakawanda vachinokumbira kuti Vaskala vange vachifuwa marriage vadhari marriage batiso kuti vatongo vachibva panze. Magweta edu aita izvi kanopfuura gumi asi vatongi vanova ndivo vane rokupedzisira panyaya dzechibatiso havana kunge vachivapa mukana wekuti vabhadhare marriage batiso.
Zvichakadaro nyaya yemumiriri wechuru muparamende vatrust wechikomo yekusazvibata zvakanaka panzvimbo dzekuvhotera musi wesarudzo yatadza kutanga mudare ramagistrate kumbare nhasi sezvo mumhangare panyaya iyi vapeter ndawana vezanu pf vatadza kuuya kudare. Aka ndeke chipiri vandawana vachitadza kuenda kudare. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tatimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakafora muguta reLagos muNigeria nezuro zvichiratidzira pamusoro pekufa kusina kunzwisisika kwemuimbi wemusambo weAfrobeat ane mukurumbira Ileruluwa Aloba anonyanyozivikanwa nerekuti Morbid uyo ane mutumbi wakafukunurwa kuti kuitwe ongororo yekuti chii chakakonzera rufu rwake. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vasvika nhasi muOttawa kuCanada apo vari kuenderera mberi nekuedza kwavo kuwana rutsigiro kubva kune vekumavirira vavanodyidzana navo muhondo yenyika yavo neRussia zvichitevera kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Vamwe vagari nevarimi vekumaruwa akasiyana siyana munyika vanoti kunyanga hazvo hurumende iri kuvaka madhamu vakawanda vavo vari kushaya zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa mvura iri mumadhamu aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende ino tiri kuvaka madamu munyika nechinyangwa chekuwanisa vagari mvura yakachena yekunwa pamwe nezvipfuwo kuwanisa vagari nevarimi mvura yekuita madiridziro kuti munyika muve nezvekudya zvinoikwanira uye kugaya magetsi kuwedzera pane aripo asi asingakwanire nyika yose. Asi ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti madamu akawanda kunyanga asati anyatsopera mvura haisi kushandiswa zvakazara nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Hurumende inoti iri pakati pekuvaka madhamu makuru 12 kuti varimi vagokwanisa kudiridzira mahekitare zviuru 300 nechidimu kana kuti 350,000 hectares panozosvika gore ra2025 uye kugaya magetsi pamwe nekuwanisa maguta makuru nemadiki mvura yakachena yekunwa. Mumwe murimi wekumakonde mudunhu remashonaland west amai Josidini Gwanzura vanoti vanotadza kurima vachidiridzira nemvura inobva mudhamu rebiri nekushaya mapaipi neinjini yekudhonzesa mvura izvo vanoti zvinodhura.
Kutadza kwedu kushandisa mvura yakawanda inyaya yekuti hatina zvokushandisa zvakaita sekuti pivot kana mapaipi aya maningi mahydrant kuti tikwanise kudiridzira. Kana vachitipawo zvingave zvikwereti zvokuti tinozobhadhara nokushandisa kwatichida tichibhadharawo kana pagore kuti tikwanisa kudiridzirawo mahekitewo mamwe atinenge takwanisa kupirwa.
Mumwe murimi wekumasvingo amai Nyemudzai Gwata vanoti mvura yakazara mudhamu reTokwe Mukosi asi haisi kushandiswa zvakakwana pakurima nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vaudza Studio 7 kuburikidza neWhatsApp kuti vari kufara neuwandu hwevarimi vari kushandisa mvura iri mumadhamu vachiti hurumende ine chirongwa chekuwanisa varimi zvikwanisiro zvemadiridziro kuburikidza nemabhanga ECBVET neAFC. Rimwe sangano rinomirira varimi reCommercial Farmers Union rakambozivisa kuti mapaipi neinjini dzemadiridziro zvinokosha madhora ekuAmerica anosvika mabhiriyoni 45 kana kuti US$75 billion zvakaparadzwa kana kubiwa mumakore matatu kubva pakatanga chirongwa chekugarisa vanhu patsva muna 2000. Mumwe anorima muriwo, madomasi, makabhiji nezvimwe zvinoda madiridziro vaThomas Tererai vanoti havasi kufara nemari inoita madhora ekuAmerica 10 avanonzi vabhadhare pagore neZimbabwe Water Authority kana kuti zinwa.
Saka isusiwo magadhen iwo taingofanira kuregewa kubhadharisiwo mvura kudzimu tongoshandisawo mahara womvura yacho.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezinwa panyaya iyi. Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wepijiti vanoti varimi havasi kushandisa mvura zvakakwana nekuti havana zvikwanisiro zvemadiridziro.
Zvishandisiro zvakaita sema irrigation system ayo anodhura kutenga, varimi voshaya mari kuti vakwanise kutenga.
Panyaya yekuti madhamu awanise madhorobha mvura yakachena, vaimbove meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti hurumende iri kunonoka kupedza kuvaka madhamu kuti makanzuru ashandise mvura.
So which means it's too very far for the one and
four. Vamafume vanoti pamusoro pekuvaka madhamu panofanirwa kuitwa urongwa hwekuvakwa kwenzvimbo dzekuchenesera mvura kana kuti water treatment plants.
One dam plan is while they are building the dam, why they are kuvaka water treatment plants.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti madhamu akawanda kusanganisira Gwai Shangani riri kuvakwa mudunhu reMatebeleland North rinonzi harisi kupera kuvakwa nenguva yaitarisirwa kunyange pakaiswa mari yakawanda. Dhamu rekunzi rakapiwa mari inosvika mamiriyoni madhora zana nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti US$109 million uko Gwai Shangani rakapuwa madhora ekuAmerica mamiriyoni 600,000 kana kuti US$600 million asina nhasi asati apera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nuraijena.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday um 7
Muchirongwa chamanga makamirira chema gitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weAfro Jazz unosanganisira dzechinyakare Rutendo Ngoreta anozivikanwa nerema gitare rekuti Rutendo Jackie. Rutendo ane damba refu idzva rinonzi Tsvimbo nedohwe. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zvemagitare mugorera 2005 asi chokwadi ndechekuti magitare akagara ari mboma rangu kubva pakubarwa nekuti inini baba vangu vainzi Peter Ngoreta vairidza nebhendi ravo rainzi The Peacemakers.
Saka havana kutambura nekuzvitambira kaizvo kuti musikana akuita zvemagitare uyu pamakatanga?
Aiwa, kuna inini ndakazotanga kuita magitare baba namai vangu vatoshaika, asi dai yanga iri nguva yacho ne baba vangu inini vaizvinzwisisa nekuti anga ari munhu wemagitare. Asi kuna amai kwainetsera kuti inini amai vangu vanga vari nesi asi vanga vari mufundisi zvakare. Ndiri grade 3 ndakajoina traditional dance ende maticha angu vaitofara kuti ndaiimba nekutamba zvisingaiti. Saka zvakaita kakushungurudza amai vangu nekuti vanga vari munhu wechechi vaisazvigamuchira kuti mwana wamufundisi anganzi anotamba traditional dance achiimba masongs echinyakare zvaiva netsa. Asi vakazogamuchira mukufamba kwenguva nekuti vakaona kuti aiwa chipo chemwana andingamutsikirisi.
Saka pari zvino dziri kunetsa ndedzidzi
nziyo pari zvino inini ndakaburitsa EP rangu, it's my second EP rinonzi Tsvimbo nedohwe. Masongs ari kunyanya kupisa ipapo imhondoro, Zarura Masango nechami
pari zvino veukama veshamwari mudzimba omumatigere vari kutambirana sei nechipo chenyika?
Ine ndinongotenda zvangu kuti vanhu vari kutambira music yangu zvakanaka. Ndo zvandiri kungotenda nazvo kuti iri kutambirwa mhuri yeZimbabwe iri kuratidza kugamuchira mumanzi wedu.
Ndoda kuti nditarise kuti kune vanokuteverai, vaudzeiwo kuti vanoitora kupi kana vachida kunzwawo zvamunorova.
Alright, inini music yangu iri available online kwese. Vakaenda kuYouTube vanongotaipa Rutendo Jackie, YouTube yangu, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, zvese zviri under Rutendo Jackie.
Se hoza Friday kudai so hatingasii muchingobuda chitipai kambo kamwe chete kamunoda kuti tibude nako mudariro timbokarova michana.
Mondiridzirawo track inonzi Mondoro iri paEP yangu nyowani inonzi Tsvimbo nedohwe.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Mondoro. Manzwa hurukuru yaitwa naRutendo Ngoreta remagitara achinzi Rutendo Jackie ari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk naHPM Manirano tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York muno muAmerica, uyo uri kupindwawo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira zvizere kurwisana nechirwere cherurindi kana kuti TB. vaimbove mutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vokurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpandula 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the end TB strategy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzinikele ngokugcweleyo ukumelana lomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa yiwo eZimbabwe.
Uhlelo lolu project esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kwezindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi ngenxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi ha lapha engxenye ngamanga.
Umthethandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lowayengumongameli wezengeza West edalela iParliamente umnumzana Job Sikala ecaleni alethiswayo lokutshotshozela udlakela.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi elezanu PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi uhulumende wakhe uzinikele kulwiseni umkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo eZimbabwe. Ukhulume lokho esemhlanganweni obona ukulwisana lomkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis phansi komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York, eMelika.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the end TB strategy. We continue to prioritize equitable access to TB prevention, quality diagnosis, treatment and care services for all Zimbabweans.
Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uqakathekise kakhulu umsebenzi wokumelana le-TB osekwenze ukuthi ilizwe lakhe likhutshwe emazweni angamathumi amabili lamabili akhokhelayo kuluhlu lwabhekane lodubo le-TB emhlabeni jikelele. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly oqale ngomvulo ukhangele indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezomvikela, imibuso yontandekazulu, ukuthula ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Siya okwenzakala emhlanganeni lo, iStudio 7 ixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungulayo ombusazwe ongunobhala jikelelo enhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu eFreedom Alliance.
Engicabanga ukuthi kungasiphathisa ngelizwe leZimbabwe okukhulunyiweyo engibone kusiza ku-Africa yindaba yama-SDGs, ama-Sustainable Development Goals. Engicabanga ukuthi ama sustainable development goals lawa okuzinjongo zokuthi kuze kube lentuthuko elekusasa even ezangena kwenye igeneration kuyini okumele ukuthi kwenziwe okuzakhakela izinto ezinjengalokho komkhathi kumbe climate change izinto zokuthi kwesulwe ubuyanga. Yikho engibona ngathi kuyabe kungasi
sizwe amazwe amaningi aseAfrica ekhala ngokuthi afuna ukuthi lawo athole isihlalo kukhansili ebona ngezokuvikela e-Security Council. Ubona ngani lokho kungenzakala nabo?
Ye, ukukhala kwamazwe e-Afrika lawa ngicabanga ukuthi isikhalo sawo sizagcina silalelwa. Ngendlela yokuthi ungakhangeli Eastern Bloc, iRussia labanye sebesenza o-BRICS, lawa amanye amazwe asezithola lawo engathi afuna ukubonakala engathi afuna ukuthi wona lamazwe lasentshonalanga bafuna ukuthi babonakale engathi iAfrika labo bafisa ukuthi ke ibe right. So kungenza ukuthi agcine ephumelele amazwe wona lawa. Into leyi iphehlwa njalo ibondwa yikuba lenhlangano ezinjengabo BRICS zone ziyana. So ngicabanga ukuthi khona kungasiza. Uhlupho yikuthi iAfrika indlela ehluleka ngayo yona vele kwezomvikela iyodwa. Angazi ke ukuthi okuzayenza nxa isingene ku-Security Council leyana ibisisenza izinto ngendlela kungabe kuyini.
Namhlanje ekuseni sizwe umkhokhi umongameli weZimbabwe uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni owe-TB. Ukubona njani isikhangela kakhulu ezempilakahle eZimbabwe?
Kuyingumbiko omuhle ukuthi kuthiwe iTB izakwelatshwa endaweni zonke. iTB ingumkhuhlane ohluphayo kakhulu kakhulukazi elizweni lakithi. Kodwa ke nxa sikhangela isimo sezempilakahle asitshengisi ukukulungela ukuthi kwenzakale ngale indlela. Ngoba kumele nxa bezakwelatshwa abantu laba kube le mithi, njalo imithi yakhona itholakala kuwona lawa amazwe uhulumende angezwani layo awathethisa. Izibhedlela zifile, izimota ziyabe zingekho ezokuthi kuyesizwa abantu. Le personnel futhi iyabe ingekho esingathi izisebenzi ngaleyo ndlela. Umbiko muhle kodwa ukwenziwa kwawo yikho kungabe kuyikuthi akukho. Uyabona ukuthi kufana lokuthi umzali othi nzali ithengele izwizi bantwabami. Ngumbiko omnandi ongenza abantwana baqalise lokuhlabela ingoma babagijime sebezizwa belomdlandla ukuthi kukhona okuzakwenzakala. Kodwa ekucineni kungaphuki lutho.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 yase-South Africa.
Umthethwandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lowayengumeli wezengeza West edalela ephalamende umnumzana Job Sikala ecaleni alethiswayo lokutshotshozela uDlakela. Umanji wehluleke ukuza emthethwandaba namhlanje esithi obe komunye umhlangano. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthi isinqumo ekuthoniseni kwaleli cala sizakwethulwa ngolwesibili weviki ezayo, okutsho ukuba uSikhala uzaqhubeka esejele selokhu wavalelwayo ngomnyaka odluleyo. uSikhala wethiswa icala lokutshotshozela uDlakela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections endawonye lomeya wedolobho leshitungwiza umnumzana Love Momaiko. Igqweta likaSikhala umnumzana Fred Masarirevu uchasisele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
For that informant, which is co-charged with his worship mayor of Kandela. We now have lost count more than 10 times. Our legal team has applied for bails here at the magistrate's court.
Wetheswa icala leli elokutshotshozela uDlakela, njalo wetheswa ndawonye lomeya weChitungwiza umhlonishwa Love Momaiko. Sencitshwe ibail okwedlula ichumi.
Uqhubeke esithi kusobala ukuba uSikhala kalacala ngendlela lokho eqhubeke esejele yena engakagwetshwa kumacala wonke womathathu awetheswayo.
We are also equally shocked as to why he's still in custody.
for this long, you know, for the damage, the fact that he was arrested more than a year ago, the manner in which proceedings have been going on, the delays that have been happening, is obviously contradicts the right to free trial as enshrined in the Constitution.
Siyamangala ukuba kungani elokho esejele yena wabotshwa kumnyaka odluleyo lokhu kuphazamisa ilungelo lakhe elikusisekelo sombuso.
Usikhala ubotshwe ngomnyaka odluleyo ngesikhathi emela ilunga le-CCC uNkosazana Moblessing Ali owabulawa ngabacatshengelwa ukuba ngabasekeli be-ZANU-PF. Ulamacala amathathu asemthethwandaba abalisa elokuphehla uDlakela, ukufuna ukuguqula uhulumende lelokufuna ukuphazamisa umsebenzi wamapholisa. Ngokomunye udaba, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change CCC ayisikhombisa 7 abikwa egxotshwe umsebenzi kuhlangohlu lukahulumende olubona ngenhlelo zokulumukisa uZulu ngezengculaza oluNational AIDS Council. Isizathu kuyikuthi baphatheka kukhetho bemele ibandla leli bengama-polling agents. Abantu laba bebesebenza ku-Ward 7 emzwezwe esabelweni seMashonaland West. Lokhu kubikwe ngelinye ilunga le-CCC eMashonaland West elingathandanga ukuvezwa igama ngoba lisithi kalivunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba. Imizamo yokuthola okuningi kusikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwanazi lo msekeli wakhe uMnumzana Gift Siziba yehlule ngoba bebengaphenduli imibuzo ethunyelwe e-Studio 7 njalo bengasabeli umakhalekhukhwini. Umholi we-National AIDS Council uMnumzana Bernard Madzima uthi kungamanga ukuba inaki ikhotshe abantu laba.
Muzeze is under Chegutu District and National AIDS Council in Chegutu District has got one employee, a district AIDS coordinator for Chegutu, who covers Chegutu and Norton. I don't know the motive behind this.
Imuzwezwe iphansi kweChegutu District. Endaweni leyi silesisebenzi esisodwa. Abantu laba abasebenzeli thina. Angazi ukuba kwenzelwani lokho.
Iyaqhubeka iphuma imibiko yokuhlukumezwa kwamalunga ebandla eliphikisayo le-CCC ngemva kokhetho. Wona esithi lokhu kwenzelwa ukuthi bamukele impumela yokhetho abathi kaliqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla le-ZANU-PF labomthetho bayakulandula lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele amabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi eleZANU-PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubusa kwalelo lizwe. Lokhu kuza kulandela ukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngoNcwabakazi. Umbeki uthola amazwi eseNew York okwele Melika ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-United Nations General Assembly ekhuluma labomsakazo we-SABC izolo. Umbeki waphathisa kakhulu kusivumelwano esenziwa phakathi kwe-ZANU-PF le-MDCT esabumba uhulumende omanyano owagcotshwa ngomnyaka ka-2009 eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
UMnumzana Mbeki ukhuluma engumuntu owaziyo lapho esivela khona ngoba ngo-2009 lo-2008 nguye owayesihleli esihlaleni sobukhosi e-South Africa. Ukukhuluma kwakhe ukhulume njengomuntu omdala yini. Kakusoze kwenzakala ukuthi uza ukuthi ayithi bhazi ingarathi nathi hhayi yena mnangaza wena izinto zingasihambanga kuhle. Kodwa nje uyakhuluma ukuthi hatshi nxa kula bantu abakhalakhalayo zimbe ngojini yeZimbabwe ngiyisade zimbe ezimbi iyo hatshi ingono ngihlale phansi njengabantu ngikhulume ngizanane kwenzele ukuthi lilungisise umumo wezinto ilizwe lethu liye phambili.
Sibone uMnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Ubona inkuthazo kaMnumzana Mbeki ilandelwa yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini ya ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa ukukhuluma komuntu odithi unqobile. Yasoke akhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo. Inkuthazo leyi uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance ekumbe lethuba elokuthi i-SADC ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule i-report sikaNevers Mumba election report yana. Ngakho hathi akusoze kwalisa ukuthi akhulume into ayikhulumayo. Yewa uzithi uyanqoba kodwa phela abantu abakhalakhala baningi kule laba abantu abathula abanqoba. Ngibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe lokhu erutha ezimbabwe kulokhu khalakhala lokukhona na emhlabeni.
Sizwa abebandla eliphikisayo abe-TCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na?
Ya, lapha ngibona impumelo ezingathi zimbili kodwa into eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume okwenzela ukuthi balungisise nxa kungenzeka ukuthi kube nohulumende emanyano kumbe kube transitional authority. Hatshi, lokhu kuqakathekile, leyo yinto efanele yenzakale. Okolunye ukhetho ngibona ngathi lapho ngathi umkhansi wakhona umkhulu ngoba kuyangena izimali eziningi. Kungaba ngcono ukuthi kube le nkulumo okwenzela ukuthi nxa kuza kuba lokhetho kube lokhetho olwenziwa nxa izizathu nasezilungisile lezo zinto akade bekhalakhala ngazo. Asezithiba kwazi ukuthi kumele yakho njani kodwa angiboni ukuthi kuzaba lolo khetho okwakhathesi.
Sibuyela muva kumnyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lo hulumende womanyano khona. Lokhu ubona ngani yikho okungaba yinto engancedi iZimbabwe ukuthi isuke lapho ekhona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngokukhulume ngemanyano wo-2008 nabantu abakwazi kahle ukuthi ohamba kanjani. Uhulumende lewana ye wazama ukuthi alungisise izinto ngoba kodwa ubuchobe obabukhona ubakumgabeni yibo benza kwaba lamabhanga amaningi. Kwahlalwa phansi wakhulunywa. Ngazi ukuthi njengoba umuntu ngingilami ngangikhona ngikhuluma isisekelo sombuso esitsha sabengisizwa hathi asifumani phuma kuhle kodwa abantu yasithakazelela. Isisekelo sombuso lethana yiso esasifanele thi sihambise phambili. Yayinto iyaphuma kuhle silile. Kungaba lezinye ukukhwalakhala kodwa saba lethi sifungeze ukuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengezani yabe thikisana kodwa bengahlala phansi ibambe umbono wodwa into ziyaphuma kahle. Ngibona ngathi mina isathi isifundo esithi esingasisebenzisa kakhesi ukuze siye phambili.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya oyingcethi yezombusazwe ezimeleyo ekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Inhlanganiso elwela amalungelo entatha lezindaba iyemisa Zimbabwe iphakathi kohlelo lokufundisa umphakathi kanye lentatha lezindaba ngububi bokuhanjiswa kwemibiko engamanga ikakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini. KwaNastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwemihlangano yemfundiso lwensuku ezimbili luqhutshelwe kobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwalolu hlelo emisa Zimbabwe unkosazana uHlebenkosi Chabangu Moyo uchasisa kabanzi ngalo.
Uhlelo lolu siyiproject esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kwezindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi nganxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga ngoba sokuiminyaka edluleyo sokundaba eziningi ezingamanga kodwa ngoba zabe ziphume kumaphephandaba kumbe emsakazweni kumbe laba singathi ngabo-online media sebesicabanga ukuthi liqiniso but kungamanga. So sizama ukuthi sincede ukuthi sehlise khonokho nje ukuthi umuntu acabanga ukuthi liqiniso khona kungamanga.
Intatheli zindaba engene umhlangano wemfundiso lo uMandla Chuma uthi abakufundileyo kubavule amehlo kwezinye izinto ababengazinanzeleli.
Kuqakathekile kakhulu oku ngoba kuyasenza ukuthi nxa sibhale izitori zethu sibhale izitori ezicacayo ezingalahlisi abantu ngoba khathesi sesiphila esikhathini lapha sokule mibiko eminingi-ningi eminye yenza abantu badidane ingqondo bangasabe kwazi ukubana okuyikho kuliqiniso yikuphi. So imfundiso yanamhlanje izasincede ukubana ngase sibhala izindaba zethu njengentatheli sibhale indaba ezicacayo indaba ezenza abantu bahlale besekukhanyeni.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga isakhamuzi sakobulawayo ongene kumfundiso yamalanga amabili uthi iqhakathekile.
So i-training yethu ibikhangele ngobubi bemisleading imali information ngesikhathi lesesikiso ukuthi abantu basuka babe le confusion in terms of ama messages kumbe information eyabe circulator.
Osakhulayo wemzana Nigel Ndlovu naye ongene imfundiso yalamuhla uncoma uhlelo lwemisa Zimbabwe.
Bebesifundisa bekule workshop nge disinformation, le misinformation, le ndlela esinganqabela ngazo into lezi nxa sisebenzisa imedia kumbe sibala imedia ukuze si identify ama stories la okuthiwa yi fake news. Ukuthi lathi njengabantu abatsha even labantu abaku media singaphombi ukubonakala sesisekhuleta information engayisiyo.
Osakhulayo webandla lezana uPF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane loNdlovu.
Nabe sekuhlelo lwe media disinformation and misinformation luzasinceda ngokuthi sibekwazi ukuthi information esineka abantu iliqiniso yini. Lokuthi abantu bengakhipha information emele bebe lesiqiniso sokuthi information yakhona iliqiniso yini. Ukwenzela ukuthi nxa benika abantu banika abantu izinto ezihloliwe ezinohlonzo oluphezulu.
Ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho kunyanga edluleyo langaphambilini kwalo lalapho luqhutshwa lamanje selwedlule kubikwa kusabalaliswa imibiko engamanga ikakhulu ngalezi nsuku sokwanda indlela zokuthola imibiko enkundleni eziningi ezokuxhumana ezebulenjini sokungasamelelwa imisakazo loba amaphephandaba iningi lingananzeleli ukuthi ingamanga okudale ukuba imisa Zimbabwe iphume lohlelo lokulimukisa uZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard usecele uhulumende ukuba ancedise leli dolobho ekudonseni amanzi esuka edam leyinsiza esiya lapho ahlanjululwa khona encema Waterworks, kuphinde kwakhiwe impompi ezadonsa amanzi esuka edamu leyinsiza esiya eNyankuni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya uColthart wenze lesi sicelo emhlanganweni wabosomabhizimusi oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekithali kobulawayo izolo. UColthart uchasisa kabanzi ngalesi sicelo sedolobho lakhe.
Our short-term solution does not lie in Gwashenkani. Having discussed this with my own officials, our short-term solution lies more in Nsiza, in the city being able to use Nsiza Dam more efficiently. We own 80% of it, but we draw minimal supplies of water. And there are two proposals on deck. The first is to dualize the pipeline from Nsiza to the Nema waterworks. The other is to construct a tunnel from Nsiza to Inyankun, which is underutilized.
Kanyelela uhulumende asigebhele impompi ezizasuka eNsiza siya eNcema Waterworks ngoba ubulawayo ukhanyelelana nelodulo lwamanzi olukhulu kabi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Paul Sixpence uyasisekela lesi sicelo sikaColthart.
Umbono wami ngibona umbono kaMayor leCouncil ukuthi kathesi basamelele igwayisha ngani dam bathatha amanzi eNsiza. Luluhlelo oluhle kakhulu ikakhulu nxa sibhekane lokuthi lo nyaka sikhangelele ukuthi kube le drought, so lokhu kuzakhona ukusisiza kakhulu njengezakhamizi zakobulawayo.
Umnumzana Prosper Ngwenya esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye upha umbono wakhe ngokudonswa kwamanzi edamu leInsiza.
Uzwakala lukuluhlelo oluright kakhulu sibili, njalo siyathemba ukubona khona kwaba kuthiwa kuzayenzakala, but manje sisakhangelo sokuba kwayenzakala imuva ngihlelwa ngama-promises izinto ezaziphumelele. Esizikuza khona kubona uhulumeni njengoba ngiyobambela isikhwama uzenelisa yini na ukumphathisa umeya lequle lakhe kuze lezifezekeze izithembi zabazenzileyo.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukulithuthukisa.
Sivumelele-ke manelela manelekazi ukuthi sizasebenza ndawonye.
sizaba lisebo lako Bulawayo. Isebo liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. Ukholukata angaqhamuka uStembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqhamuka uStembiso kayibambe ibhodo. UStembiso angaqhamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. UStembiso yena angaqhamuka uKholukata will not hold the seat. But together in this triangle isebo leli we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers said, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Okwamanje izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo lwamanzi ayavalwa okwamalanga amathathu ukuthi amankampani amaningi lawo athi kunzima ukuzotshala imali kuleli dolobho ngenxa yalolu dubo lwamanzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
What a Friday, seven to forget. What a Friday, my sweetie.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi kaMaskandi uMkhandozi Khandayo, yena osethule idlala delicha ehamba ngegama elithi ithwasa lakomthwakazi. Ibizo lakhe lokuzalwa ngumthokozi Sidube, lumculi udabuka eCholocho kodwa ucula eSouth Africa. Nangu exoxa lo Ntungamile Nkomo owe Studio 7.
Sanibonani sizwe sinyama sizwe sakithi, ngiyabingelela ngiwumkhando ozikhandayo osekhiphe ama-albhamu awu-3. Ngizibiza ngumkhando ozikhandayo kulokhu ngizele albhamu elithi ithwasa lakomthwakazi, okuliqembu elesibili abaningi bojijeka mhlawumbe besebethawu usekile leli elithi mkhando ozikhandayo. Akunjalo kusho ukuthi sinama-albhamu awu-2. Ngizibiza ngumkhando ozikhandayo, ngiphinde ngizibiza ngethwasa lakomthwakazi. Ngiyabonga isapoti enginika yona. Nali ithwasa lakomthwakazi lifikile nge-albhamu entshasha.
Njena kanjalo mathuda ngumkhando okhandayo. Hayi, kunzima kakhulu bafana. Uyabona oshune ngihamba ngawo lonyaka, hayi kubi kakhulu. Angihambi ngethwayo, hamba nenjebo, my engineer ngesilungu.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Nje uma ungaya online wonke amadijithali iyatholakala, uthi Mkhando Ozikhandayo. Liyavela ithwasa, kuphinde kuvele futhi nomkhando ozikhandayo. Ngiyatholakala lapho, ngibuye ngitholakale futhi nakuWhatsApp. Ushoti abangifuna kuWhatsApp uthi 0623745636. Ngiyayiphinda futhi 0623745636. Iyatholakala lapho. Kanti ngisezweni laseSouth Africa ngokuhlala nokuzama okomsebenzi eCosmos City kula engihlala khona.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Njengethwasa lakomthwakazi, kushothi ithwasa lakomthwakazi. Soko isupport ngiyicela kakhulu komthwakazi. Ngicela ukukhuliswa yimi. Akungeke uqhamuke umuntu mhlawumbe kwezinye indawo ethi uzosupporta umculo wethu. Umculo wethu isupport isibhekelele kimi njengabantu bakithi.
Uma nginkinga mina, ule ngoma nginkinga babhemi mina.
lo lethemba lokuba liukholisile umculo oka Mkhando Sikhandayo.
Lo Thabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa ina